Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi votarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yenyika yavo rwakanangana nekusembaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mubato reZANU-PF moita batamurefu batamupfupi pakunetsanirana nyaya yezvigaro zvekukwikwidza kuve makanzura kana kupinda mudare reparamende neSenate. Mamight Warriors vanorova chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunhandare yeRufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers emakwikwi eAfrica Women's Cup of Nations achatambirwa kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vari kutarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yenyika yavo rwakanangana nekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. VaMasisi avakagadzwa kutanga kwemwedzi uno kuve mutungamiri wenyika iyi vari kutarisirwa kuperekedzwa nemakurukota maviri vanonzi vachasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dzimwe nyaya dzinonzi dzichakurukurwa nevatungamiri vaviri ava dzinonzi dzakanangana nemubatanidzwa wekuchamhembe kweAfrica weSADC, iyo Africa pachayo pamwewo nepasi rose, uye kuti ivo vanodyidzanawo sei. Ukama weZimbabwe neBotswana waimbove hwagonzwe naChingai munguva yavaive vatungamiri venyika mbiri idzi vaRobert Mugabe vekuZimbabwe pamwe navaIan Seretsekama vekuBotswana. Asi pakazopinda vaMnangagwa pachigaro pakave nekunyevenuka kweBotswana muukama hwayo neZimbabwe. Mukuziya nezverwendo rwavaMasisi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze.
Kushanya kwaMasisi tinoti chinhu chatinonga tingakurudzira kana tingati chinhu chavari kusimudzira kubva pakasiyiwa former president weBotswana vaIan Seretsekama. Tinoona kuti munhu anga aine dambudziko zvakanyanya nedzimwe nyika kana neBotswana ndipresident Mugabe avo vakasiya basa. Saka tinoti kushanya kwaMasisi mabilateral relations ari kuramba achisimbiswa, uyewo tinozvikurudzira pakuti naivo vari kupindawo muZimbabwe vachinzwisisa nokuzvionera pachavo mamiriro akaita muZimbabwe pane zveupfumi, pane zvematongerwo enyika, vachionawo semunhu ari kutangawo basa, munhu ari kuda kunzwisisa nekunatsokuva netsvagurudzo yake yakazvimiririra pamamiriro enyaya yeZimbabwe nekuzvizivisawo kuSADC. Saka toti zviri zvingori normal kati chinhu chagara chinogara chiitika kuti mutungamiri achitanga kupinda zvakuda vachida kunzwawo nekunzwisisa mamiriro azvakaita Zimbabwe.
Tinoona kuti kuchamhembe kweAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe, South Africa naiyo Botswana kune vatungamiri vatsva. Zvii zvingatarisirwa neSADC kuita mukubatsirawo vatungamiri vatsva vatichitarisawo Zimbabwe?
Takatarisana neZimbabwe pavatungamiri vatsva tikangoti kaitikiro kana kuti kapindirwo kaitwa nevatungamiri vatsva vari muSADC. Takatarisa vaRamaphosa South Africa, vaMasisi Botswana naiyo yedu Zimbabwe vaMnangagwa, kaanogona nge kari kanzira kasina sarudzo yakanyanyojeka inonzwisisika kazhinji, kakangoita kaika musiyiranwa siyiranwa, kakanyanya kurerekera zvikuru kumatongerwo enyika kana mapato avo kupfuura nyaya dzegavhenensi. Ndikati vapinda zvakanyanya nepolitical directive kupfuura maissues egavhenensi. Saka ndingati vanogona kunge vatototi vati vachikwata kana kaklabhu kavo kemapindiro avakaita. Saka zvakakosha kuti vaMasisi vauye vachibvoonana vachinzwisisana nematorero avakaita masimba hongu zvino zvipakatevedzerwa zvaifanira kunge zvichiitwa, asi zvanga zvisina zvazvo sarudzo zvakanyanya kujeka mukati.
Tinoonawo kuti ivo vatungamiri vaviri ivava vaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwawo kukurukura nyaya dziri musadhiki mudunhu resadhiki irori. Zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangataura pane zviri kuitika musadhiki?
Nyaya hombe dzakanyanya kukosha dzingava dzakakosha kusadhiki dzatinotarisira kuti vange vachiongorora nokutarisisa inyaya dzakafanana nenyaya dzaigara kutaurwa dzekuti tikazenge tiine freedom of movement munyika dzesadhiki dzinosanganisira nyaya dzemaone currency wamaone passport. Of course tinozivisa hedu kuti zvinhu zvinogona kutora nguva yakareba zvisati zvavepo, asi regei dzaitaura tichikuti vanogona vachikurukura zvavo nyaya dzekungodyidzana kana kuti chikuru chiripo tingati vanhu vari kungotanga kungozivana muutungamiri hwenyika, nokuti sadhiki ichine zvizhinji zvaichange ichifanira kunge ichizadzikisa.
Dr. Wangu Mazodze, vanoi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Mubatanidzwa wenyika dzekuEurope weEuropean Union wakatumira nhume vaNeven Mimika kuZimbabwe kuzoita misangano neutungamiri hwehurumende itsvayawepo yava munangagwa uye kuparurawo zvirongwa zvebudiriro zvitatu zvinonzi zviri kuitwa nesangano iri mumusha weMbare. VaMimika vakasvika muZimbabwe nezuro. Mukuziya nezverwendo rwavo, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye chiri nhengo yebato rezano PF, Dr. Frank Guni.
Aiwa, izvo tinozvikudza, tinoona riri danho rakanaka uye idanho rokuteedzera chitenderano chavakaita navamunangagwa mukuru wenyika apo vakasangana kuEthiopia nguva yakaitwa sangano reAfrican Union. Vamunangagwa pavakaenda ikoko vakasangana navaMimika vakawirirana kuti European Union yaizotumira vaMimika senhume kuti inoonawo kugadzirira kuri kuitira Zimbabwe maererano nezvesarudzo iri kuita uye kuti nyika yeZimbabwe ingadzidzana sei neveEuropean Union uye kuti veEuropean Union vangabatsire sei Zimbabwe kuvandudza upfumi hwayo nekugadzirisana kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nenyika dzekumadokero. Saka tinofara zvikuru kuti European Union yaita kuti nhume dzayo dziende kunodzadzisa chibvumirano chavakaita ichi.
Tinoonawo kuti iyo European Union ine zvayakatoudzawo hurumende yavamunangagwa kuti dai zvagadziriswa pamberi pesarudzo. Munoona here kusvika pari nhasi kuti zvinhu zvagadziriswa?
Ndinoona sekuti chinhu chakanaka kuti vaMimika neboka ravo ravanairo vasangoita zvokuudzwa chete asi kuti vazvionere pamunhu sefodya. Zvimwe zvikuru zvakanyanyanya zvakataurwa neEuropean Union zviri kutoitwa neZimbabwe kuvandudza mutemo wesarudzo uya unonzi Electoral Act. Chinhu chakakosha chakasimba zvikuru kuti nyika yedu yeZimbabwe idzisadzikise ipapo kuitira kuti mutemo wedu wesarudzo uenderano nebumbiro renyika, sarudzo dzedu dzikaitwa zviri pamutemo zvakajeka uye zvakachena. Saka tiri kuti tinofara zvikuru kuti venyika dzekumadokero vakamirirwa neEuropean Union vauya pachavo kuti vanozvionera pamuno nezvaigona kuti vasangoteerera zvinotaurwa nevanoita nezvematongerwo enyika asi kuti vaone umpowo pachena. Ndo zvatinoda kuti zvigutse kuitira kuti nyika yedu igovana kudyidzana kwakanaka neveEuropean Union.
Pane imwewo nyaya iri kutaurwawo nesanganiro reEuropean Union iri yekuti vari muchiuto havafanange vachipindira munyaya dzesarudzo. Tinoonawo vemapato anopikisa, chinhu chavari kuramba vachingochema nacho kuti mune vechiuto vakaiswa kuti vange vachishanda nebato rezano PF. Panogadzirika here apa, Dr. Guni?
Kugadzirika panogadzirika chaizvo. Toda kutanga kuti tijekesere vanhu zvakanaka. Chekutanga ndechekuti wongu mutemo wenyika kana bumbiro remutemo rinorambidza kuti avari muchiuto vachiri kushandira muchiuto vaite zvematongerwo enyika. Asi kunyanyanyanya kwakakosha ndekwekunyaya yezeke Zimbabwe Electoral Commission. Ndoda kuti vanhu vaziye kuti sekuziva kwatiri kuita vanhu vese vakabva kuchiuto kana kuti vane chekuita nezvesecurity kana kuchengetedzwa kwenyika vari kusevenzera muzeki vese vakasiya basa kuchiuto kana kune zvekuchengetedzwa kwenyika. Saka hakuna masoja ari kusevenzera muZanu PF kana kuti ari kusevenzera muzeki. Vanhu vakasiya basa ravo vakabvisa yunifomu yechiuto.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC uye vari nhengo yebato rezano PF, Dr. Frank Guni, vari muno muWashington. Makurukota runoona nezvedunhu remashana land west waiwe Bista Shamu nezuro vanonzi vakarambidzwa kuti vakwikwidze musarudzo dzemaprimary dzenhengo redare reparamende vachinzi vasiyire vechidiki ivo voenda kusenate. Izvi zviri kuuya apo pave kuita batamu refu batamupfupi mubato rezanupf pakunetsanirana nyaya yezvigaro zvekukwikwidza kuve makanzura kana kupinda mudare reparamende nesenate. Dzimwe nhengo dzebato rezanupf mudunhu remashana land west dzinonzi dziri kushoropodzawo kubviswa kuri kuitwa mazita evamwe vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari dzebato iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato iri idzo dzakaungana nemusi wemugovera muchinho iyi apo paisarudzwa vachakwikwidza sevamiriri veparamende nemakanzuru. Dzinoti zvinhu zvainge zvisingafambiswe zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzaibvisirwa maCV adzo nezvikonzero zvisinganzwisisike. Vamwe vadziviswa kukwikwidza ndivawebhesta Shamu, avanzi vasiyire chigaro mumwe wevechidiki ivo vakanzi vamirire kusenate. Izvo zvaonekwa nevakawanda sekupa mukuru wevechidiki vavengai Musengi mukana wakakura kuti akunde mapuraimari ayo ari kuitwa mwedzi unouya. Vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanoti chinonyanya kurwadza panyaya yekusarudza vanokwikwidza ndechekuti vari kuda kukwikwidza ndivo vari kubvuma kana kuramba maCV evari kuda kuvakwikwidza. Imwe nhengo yaida kukwikwidza ari murwi werusununguko uyo asina kuda kudoma nezita anoti urongwa hwekusarudza vanofanirwa kupinda musarudzo yekumirira bato rezanupf iri kuitwa zvine chitsotsi mukati.
Ini muvhe takaenda kuhondo 1976 woti handizika munhasi 2018 zviri kuita senzira ndakaenda kuhondo yosina kusvaka. Asi iwe ndiwo uchindivheta manje.
Nhengo iyi inoti dzimwe nhengo dzebato kubva kune rimwe dunhu ndidzo dzaifanirwa kunge dzakaita basa rekutarisa maCV kuti vaone vanokodzera kukwikwidza kwete dzimwewo nhengo dziri kuda kukwikwidza zvigaro zvimwe chete.
What was supposed to happen? It was very simple. Nyaya iyi yaifanira kuhendiriwa navanhu vasiri vemuprovhinsi iyoyo.
Izvisho
pangonzira kuti maCV ari kupi ayo. A neutral group youya yopinda pamasisi varume tiktarisei
pakaipa
varume tiktarisei andis tiktarisei criteria.
Imwe nhengo yanga ichida kukwikwidza yakarambidzwa vapanashe Jim vekukadoma vanoti nhengo dzose dzinoda kukwikwidza dzinofanirwa kubvumidzwa nekuti ndiro jekerere racho.
Isi tukuti izvova vanhu ngavaregedze vapinde hajiwachi.
VaJim vanoti havasi kufarira kudzoserwa kwevakuru kuti vakwikwidze musarudzo sezvo zvisingaenderane neurongwa hutsva hwemafungiro echidiki ari kuratidzwa kune mamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa.
And if the young people were competent enough kuti vapinde so that vaenderane nezviri kuitika right now we've got a new president, new dispensation, he needs to be supported and he can only be supported with young people. He cannot be supported with young, with old. Taken away the old guys, now we want to put vibrant young people into positions so that we can compete with MDC. MDC is full of young people who are vibrant.
Kusafamba kwesarudzo dzevachakwikwidza maprimary kunonzi neimwe nhengo yebato iri kuchaita kuti vakawanda vasavhotere nhengo dzezanupf idzi asi mutungamiri wenyika chete. Sachigaro vezanupf mudunhu remashona land west vaziyambe ziyambe vanoti hapana munhu wavakarambidza kukwikwidza sezvo riri basa rebazi guru renational directorate. Vaziyambe vanoti sedunhu vaiongorora kuti tsamba dzekuda kumiririra bato dzainge dzichienderana nezvinodikanwa here uye nekunyora vachinyeurira bazi guru pamusoro pevanhu vainge vanyorera kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari. Vanoona nezvemitemo muzanupf vapo mangwana vakamboudza Studio 7 kuti vakuru vebato chete ndivo vanobvuma kutambira kana kuramba maCV aya. Zvichakadaro kugoromonzi kumashonaland east gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye uye nava energy mutodi vanonzi vakazoita chitsoka ndibereke mushure mekunge voda kurohwa nevanhu vachipomerwa mhosva yekutorawo macv evaida kukwikwidza mudunhu iri ndakamira studio 7 muchinoi ndine ata chigoriwa
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission iri kutanga misangano yayo mangwana chipiri ichisangana nevemapato ezvematongerwo enyika apo ichange ichikurudzira kuti madzimai apiwe mikana yakaenzana nevanhurume zvikuru sei mune zvematongerwo enyika. Imwe nhengo yekomisheni iyi muzvinafundo Victor Ngiwane vanoti vanhukadzi ndo vakawanda kupfuura vanhurume munyika asi vanovhotera vanhurume vachisiya madzimai nekuda kwepfungwa yekuti zvimwe vachine tarisiro yekuti vanochengetwa nevanhurume. Tanonoka Hwando weStudio 7 akaita hurukuro namuzvinafundo Victor Ngiwane pavakatishanyira kuno kuStudio 7 kuti tinzwisise nezvebasa rekomisheni yavo.
Musangano wechipiri neWednesday imusangano yekutanga of yatingati a series of meetings yatinenge chiita nemapato akasiyana-siyana. Saka tinotanga neTuesday tichisangana ne one of the political parties. Wednesday tinenge tine imwewo political party tichidaro kusvika tasangana nemapati atingati mamajor political parties. Chatinonyanya kuti taure nawo kuti constitution dzavo dziri kuti chii pa 50-50 yaka creatwa neconstitution kuti there should be 50-50, there should be gender equality, vana baba nana mai ngavainzane. Saka pamaelections tinoona kuti pamaelections akataita for a number of times madzimai anenge ari mashoma zvikuru. Chimwe chinonetsa madzimai yatishatakaona ndechekuti vamwe maelection atinoita anenge ane political violence kurwisana kwemapato. Saka madzimai anobva adzokera sure because madzimaiwo pachavo havafariri zvinhu zveviolence. But pakaita environment ine runyararo tinofunga kuti vana mai vanogonawo kupinda vari macandidates vakawanda.
Kana mukawana bato risina mbirayiro mukumbiro remutemo raro isina kunyatsomira zvakanaka munoita sei nazvo?
Isisu secommission hatina simba rokuti tiite force, asi zvatinoita kungoti tinoadvise kuti kana muchida kuti mutevere zvinoidiwa neconstitution chiitai makadai pakugadzirai constitution yenyu ipewo gender equality negender balance. Tinofunga kuti mapato mazhinji anofarira kuti vatevere zvinoitwa constitution, but tofanira kuziva kuti zvinhu izvi hazvingoitiki overnight, zvinotora nguva. Saka tinenge tichingoda kuti every election tinge chiwedzera manumbers emadzimai. Pari zvino pane constitution yedu inoti pane 60 seats dzakachengetedzwa madzimai chete. Varipo 60 years zvino paparliament iri kupera manje manje. Panext parliament 60 dziya dzinenge dziripo dzemadzimai chete. But after this next parliament, panenge pasisina reserved seats. Inenge ya open competition. Saka tinochida kuti pa stage yatinosvika ku open competition, madzimai ange a increase awedzera kupinda mupolitics.
Vanga vari muzvinafundo Victor Ngiwane vanove nhengo yeZimbabwe Gender Commission muhurukuro yavakaitana Tononoka Wande weStudio 7 muno muWashington DC. Bato reNational People's Party rinotungamirwa naAmai Joyce Mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati pebato ravo neMDC dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira zvekupinda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7, munyori mkuru weNPP, vaGift Nyandoro, vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo neMDC yave kutungamirirwa navaNelson Chamisa, zvichitevera kushaika kwakaita vaibva vamutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Hongu takanga tine memorandum of understanding, iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo. But tinobelieve kuti munhu wese anodaira kuti after kushaikwa Morgan Tsvangirai, tinobelieve kuti MDC sebato rine yatingatiwo maprocess ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei. Saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugara dzigana kana panange panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamunga mhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndo vandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete. Asi ndingataure kuti mai Mujuru uye nevanovatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakasvata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe.
Vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo.
Nguva yafamba hongu, asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana. Kubatana isimba. Vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu. Vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike. Munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kuri chikora kana rakabatwana nehunhu. Ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe. Mbama chaiye inobuda ipapo yakasimba. Saka tinoziva kuti gunwe rinwe haritswanyi inda.
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navamwe Emerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri hwaka takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezanhu akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa. Saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anowa iye achazotaura nevamwe kwete kuti obva aita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chikwata chenabvu chemadzimai cheMight Warriors nezuro chakakunda chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunandare rufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers emakwikwe Africa Women's Cup of Nations achatambirwa kuGhana kubva musi mbudzi 17 kusvika musi zvita 1. Zvibodzwa zvemaMight Warriors zvakabva kuna Immaculate Musipa naMavis Chirandu. Izvi zvava kureva kuti maMight Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Kotu wemitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yakatambwa neZuro yakabuda yakadai. Highlanders 1, Nikrut 0, Chapungu United 0, FC Platinum 2, Caps United 2, Herentals 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ingatinzwe hurukuru yakaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi yezvemitambo wenhabvu Muzi Adebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne 1-0 agoisa ndiGoffrey Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri Rowan Nemsoro ari pabox ipapo kuti Highlanders iwine 1-0. Asi Nekruti yakatamba zvakanakisisa especially pa second half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti pama game avo 5 yezvino havasati vamborowa vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara stereki kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNikrut 1-0. Nikrut iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana seye point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium. Saka zvapera City Highlanders 1 Nikrut 0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds. Kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera. Asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa timu yavo kana vachifunga zvechampionship. Asi coach wavo Matinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship, ari kuti ari kugadzira timu kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Uyo anga ari nyanzvi mune zvemitambo Muzi Adebe achitaura naMavelous Mhlanganya uye ari kuBulawayo.
Aiwa kunzidzi pakate kunzidzirize
ini nine makaivare hombame ndoenda musango kuvima vame ndiro madzariya eurudza kurima mugombo nendonza yezu ndikafupa musha mogojo kurigiza nendunza mairo yangu kukwanaro kwera makasi yandibeke
Nzwisa yekambo nava yepwere kubva kuna Tendai Chimombe anove mwanasikana waJames Chimombe. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri mutsva weBotswana vaMokgweetsi Masisi votarisirwa kushanya muZimbabwe nhasi murwendo runonzi nehurumende yavo rwakanangana nekusimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Mubato reZANU-PF moita bata murefu bata mupfupi nenyaya yekunetsana panyaya yekuti ndiani anomirira zvigaro zvemapuraimari ebato. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau na7pm. Anokuonekai ndini Jonga Kandemi rendere muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.